kuchemera mugumba miri mutunga miri ndiye muriritiri bakandiseka zuro ndiri rombe inini ndiva vano zivaka zvavakaisa pandiri aupe nyuyu emindupi nyuyu ndiva vano zivaka zvavakaisa pandiri
Dine mufunzo wandinawo Kusai zvichidaro Imozva rudziko yandakabara inoita mundishaisewo mufaro Vakanditangira mudumbu iri mimba Pavanga vafunga kundidzipa Vasingazive kuti ari mandiri mukuru kupinda uyo ari munyika Asi havazorore kundirona Vari kuda kutondiponda Ndavaona vakandikomba Ndavaona vakandisoma Vasi havazorore